Kashata uribo and I pray uwane we moyo anokuda seza uno itao ininda kaita fungiziro ne marwazo wakandi wana ndiri mukuchema iwe wakandi batane ruokore rudo kutindi tindi nokuda ndave murevi we nima ifungiziro Asi wondire gero
Natunga ndino kuda Kunyepa Dai furirwa nepungwa Ndichiti I'll die for you Anything for you Mudiwa ndichi kuzimbisa Dai funga ndino kuda Kunyepa Dai furirwa nepungwa Ndichiti I'll die for you
Kuna kilwa ndainye pera Taitoe paruendo Kuzama kupeze namo